manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu chikunguru 26 2017 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Varume vatatu vari kupomerwa mhosva yekuuraya mupurisa mwedzi wapera vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare repamusoro. Nyanzvi munyaya dzemitemo dzotaura zvinoreva kuvandudzwa kwekutanga kwebumbiro remitemo nebato rezanu PF richishandisa uwandu hwenhengo dzaro muparamende. Sangano rinozviti hashtag this constitution, my constitution, roshora zanu PF iyo rinoti inomanikidza vana vechikoro kusiya zvidzidzo zvavo kuti vapinde mumisangano yebato iri zvikuru misangano inenge ine mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro nhasi raramba kutambira chikumbiro chenhengo nhatu dzeMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai chekuti dzitongwe dzichibva kudzimba zvichitevera mhosva yadziri kupomerwa yekuponda mupurisa mukuratidzira kwakaitika muHarare masvondo maviri apfuura. Mutoreri wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro muzvare Priscilla Chigumba vanyima nhengo nhatu dzeMDC mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yadziri kupomerwa yekuponda mupurisa vaDarlington Madzonga, vaBarnabas Mwanaka navaEdmo Mushubi vari kupomerwa mhosva yekunzi vakaponda mupurisa vaTokmo Piri pakuratidzira kwakaitwa nevechidiki veMDC muHarare masvondo mashoma adarika. Vatatu ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti havana chavanoziva nezvenyaya iyi. Mapepa ari pamberi pedare ekuramba mhosva anoti vasungwa ava vaive vasipo pakaitika chiitiko ichi, uye mupurisa uyu anonzi akadonha motokari yemapurisa mushure mekunge mutyairi wemotokari iyi asimudza motokari pairatidzirwa apa mushakabvu asati anyatsogara zvakanaka zvakapa kuti adonhe. Mutongi wedare ati vasungwa vatatu ava vakatarisana nemhosva yakakura kwazvo zvekuti havakodzere kuburitswa muusungwa. Izvi zvatsinirwa negweta revasungwa ava vatonderai Bhatasara, avo vanoshanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Chikumbiro chevakomana vari kutongerwa nyaya yekuuraya mupurisa yekuti vatongwe vachibva kumba charambwa nedare reHigh Court nhasi. Zvinova zvinhu zvatisuwisa chaizvo. Pari zvino tichakamirira kuti tipiwe mareasons kana kuti zvikonzero zvekuti sei idare ratonga richidaro. Tikazviona tozvinanganidza toona kuti tinokwanisa here kuti tiapile kana kuti tinombokwanisa kuti timire tozodzokerazve kuHigh Court neanonzi machanged circumstances.
Vasungwa ava havasi nhengo dzeMDC dzekutanga kupomerwa mhosva yekuponda mupurisa. Pane dzimwe nhengo nhatu dzakatongerwa kugara mujere kwemakore makumi maviri mushure mekubatwa nemhosva yekuponda mumwe mupurisa vaPetros Mutedza mumusha weGlenview muno muHarare muna 2011. Mune imwewo nyaya, MDCT yashora kupasiswa kwakaitwa bhiri rinoona nezvekugadzwa kwemukuru-mukuru wevatongi munyika nezuro kanove kekutanga kuvandudza bumbiro idzva remitemo yenyika iro rakavhoterwa neveruzhinji muna 2013. mutauriri weMDCT vaObed Gutu vati zvakaitwa izvi zvinoratidza kuti bato rezano PF harikoshese zvido zveveruzhinji avo vakavhotera bumbiro idzva remitemo yenyika.
Tinoshora zvikuru Constitutional Amendment number 1 iyo yakapasiswa muparamende nezuro. Izvi zvangotaridza kuti hurumende yezano haide zvide zvevanhu. Vanoda hutongi hweudzvanyiriri, hutongi hwekuti munhu anenge ari president ndiye ane masimba ose kupfuura vamwe vanhu vose. Izvi zvaakutyisa nokuti zvavatanga kuamenda kudai zvotoreva kuti vachagara vachidzoka kuparamende vachida kuwedzera zvimwe zvigamba mamwe maamendments akawanda.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti ZANU-PF inogona kuchinja chero upi mutemo uri mubumbiro remitemo painodira sezvo ine nhengo dzeparamende dzakawanda kukunda mapato ese anopikisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Biri rekuvandudza mutemo wekudomwa kwevatongi vematare rekutanga kana kuti Constitutional Amendment Bill No. 1 rakabudirira nezuro manheru mudare reparamende repasi. Izvi zvave kureva kuti biri iri rave kuenda kudare repamusoro reSenate, uko rinotarisirwa zvakare kubudirira pachitariswa uwandu hwenhengo dzeZANU-PF dziri mudare iri. Nhengo dzeparamende 42 dzakavhota kuti biri iri ribudirire, 41 dzichipikisa. Biri iri rakabudirira zvinenge zvave kureva kuti mutungamiri wenyika ndiye anenge ave nemasimba ekudoma mutongi mukuru wematare kana kuti Chief Justice muteedzeri wake pamwe nemutungamiri wevatongi kana kuti Judge President. Nyanzvi munyaya dzezvemitemo uye vachidzidzisa paKent University kuUnited Kingdom, Dr. Alex Magaisa, vanoti zvinhu zvinoshungurudza kwazvo kuti paramende yakapasisa mutemo uyu kuti ushandurwe ichidzosera simba kumunhu mumwe chete sezvaiitika kare. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Semaonero angu inyaya inoshungurudza zvikuru nekuti bumbiro remutemo ranga rakagadzirwa richiita iro kuti kusarudzwa kwemajaji kwevatongi vekumatare edzimhosva kunge kuri pachena, kunge kuine vanhu vakawanda vanobata basa racho rekuti ndiani achagara pachinzvimbo. Zvino kana simba iri raakudzorerwa kumunhu mumwe chete sapresident sezvaitika izvi, zvinoreva kuti tadzokera kwatakanga tiri, uko kwataiti hakuiti. Saka zvinhu zvinoshungurudza chaizvo kuti paramende yakapasisa mutemo iwoyo kuti bumbiro remutembo richinjwe, nekuti taakutodzokera kumashure.
Tingaona iri nzira ichange yaakushandiswa nehurumende here yekuti mitemo yavanenge vachida kuwandudza vanongoipasisa muparamende?
Chinotonoshamisa acho ndechekuti vanonge vazviita kwakawanda muparamende iyoyi nokubva muna2013, nokuti vagara vane yainganzi 2/3 majority. Ndo zvinhu zvinodiwa kuti munge muchikwanisa kupasisa mutemo wekuchinja bumbiro remutemo. Saka ndaona kuti vanenge vatononoka havo kuzviita, asi vatotanga kutanga kwavaita ikoku zvicharera kuti vachange vakuita kuchinja kwakadai nenguva yakawanda. Takazviona pabumbiro remutemo raivepo kare, nokuti rakangochinjwa kakawanda kusarara nezvigamba. Iko zvino ndo zvichaita kuti pabumbiro remutemo irori.
Asi pane nzira here dzekuti vanhu vangagona kupikisa zvinenge zvabuda muparamende umu kumatare edzimhosva?
Zvinonetsa nekuti matare edzimhosva anoteerera zvinenge zvataurwa kudare rekugadzira mutemo kunova kuparamende. Saka kana paramende ichinge yati mutemo wachinja waita zvakati, ndo bumbiro remutemo, ndo mutemo mukuru, hapana zvikuru zvingakwanise kuitwa kuti zvichinjwe, nekuti mune makutoudza dare kuti richinja bumbiro remutemo. Izvo dare rinoti kwete isusu hatina simba rekudaro. Mitemo inogona kuchinjwa kana ichinge yapasiswa nedare mitemo iri pasi pebumbiro remutemo.
Avo vanga vari gweta uye vari nyanzvi munyaya dzezvemitemo, Dr. Alex Magaisa, vachitaura vari parunare kuKent kuUnited Kingdom naJonga Kandemiri weStudio 7. N Nepfenyuro ye Voice of America yaenda nasi kuWilliam and Mary University iri mudunhu reVirginia kunoona vechidiki vekuAfrica vari pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti Godfrey Kurawone nadzikamai Bere vari pakati pevechidiki vemuAfrica vari pachikoro ichi. Mutoreri wenhau Ntunga Milinkomo ari kuWilliam and Mary University. Ntunga, zviri kufamba sei ikoko?
Ongo blessing tichangosvika kunoko kuWilliam and Mary college kwauri kutaura iwe kuti vechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship vari kupedzisa zvidzidzo zvavo nhasi. Sekutaura kwako blessing tine vechidiki vekuZimbabwe vaviri dzikamai Bere uyo achange achitura mashoko ake kana kuti presentation maminitsi mashoma anotevera pasi pedingindira rinoti towards a new legacy for Zimbabwe. Uyezve Godfrey Kurawone achange achitaurawo nekubatikana kwevechidiki munyaya dzesarudzo rinova dingindira rinoti nechirungu youth participation in the 2018 general elections. Saka kuno kuvechidiki vese vari kuWilliam and Mary vanobva kunyika dzakasiyana siyana vanokwana ivo makumi maviri nevashanu. Uyezve vatereri ndofunga vacharangarira kuti vechidiki vese vanobva kuZimbabwe vanokwana ivo makumi matanhatu vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship ichi.
Mm-hmm. Saka vamwe vacho vari kupi vachaitawo magraduation akadai kunzvimbo dzavari dzakasiyana siyana idzi?
Ongo blessing ndizvo zviri kuitika svondo rino vari kugraduata kumacollege nemayunivhesiti akasiyana siyana kwavari muno muAmerica. Uyezve vachange vachiuya ikoko kuDC kumuzinda nemusi wechishanu uyezve nemusi wemugovera vakuzosangana ikoko kwemazuva mashoma then vanozodzokera kunyika dzavo nemusi wechina svondo rinouya. Saka kunoku sekutaura kwangu takamirira vabere kuti vange vachitura mashoko avo nelegacy yenew Zimbabwe iyi yavari kutaura.
Tinotenda zvikuru. Ntungamiri, tichakubata zvakare tidzwe kuti zvafamba seiko kune zvizvarwa zveZimbabwe.
Neniwo ndinotenda blessing.
Tinotenda. Uyo mutoreri wenhau Ntunga Milinkomo ari kuWilliam and Mary University muMaryland. Vakafanobata chigaro chemutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Love Momaduku vanoti havana urongwa hwekubatana nemamwe mapato anopikisa pari zvino, vachiti mubatanidzwa hwekukwikwidzana nebato reZANU-PF unofanira kunge uri mubatanidzwa wevanhu vane pfungwa dzakafanana. VaMaduku vanotiwo kunyange hazvo bato ravo risiri kuwana mavhoti akawanda musarudzo dzemabielections dzariri kupinda, havasi kuzoregedza kupinda musarudzo idzi sezvo vachiti vane urongwa hwekuumba bato ravo rakasimba mune ramangwana. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Nyaya yecoalition haina kuipa. Tinonzi coalition kubatana kwevanhu vane pfungwa dzakafanana, vane zvidangwa zvakafanana. Saka NPA haitomborambi zvecoalition, asi so far hatisati taona bato rezvematongerwo enyika dzine pfungwa dzakafanana nedzedu. ZANU-PF totobvisa zvedu, vanhu varikudaita coalition against ZANU. Asi kana munhu achiita bato rezvematongerwo enyika anenge achiti tida kuzotonga nyika iyi nenzira iyi, hauti kwanzi chekutanga ndimbobvisa aripo ndotanga kufunga kuti ndoita sei. Ndo zvitaurwa nevanhu vecoalition. Saa hatina pfungwa yakadaro. Saka yekutanga pfungwa, for example, takasenshe takarozota pati nekuti mamwe pato rezvematongerwo enyika aripo anotofunga kuti nyika ine bumbe remutemo rakanaka. Bumbe remutemo riripo rakashata zvisingaiti, rinorambidza nini vari kunze vakaita vakwanisa kuvhota kai diaspora ivo vainyepa kuti hanzi ipi zvirimo izvozvo zvekuvhota. Takutaurwa kuti hamuna bumbe remutemo riripo hariti vanhu kodzero chaidzo dzekuti vanyatsosununguka. Saka panozopera zuva anongabatani nepati inofunga zvakadaro. For example, MGCT, iye akakambe nasitereki ichiti vhotai yes palast referendum. ana munzira akangorara kuba kwasi andofunga kuti akaita chinhu chakakura sereri chekutunzira bumbe remutemo iro rakashata zvaro. Saka ndobatana nemunhu akadaro pakuti uchazouina akatenge taura kugadzisa bumbe remutemo iye haafungi bumbe remutemo rinofanira kugadzirwa. Imwe example ndeyekuti isusu seNC pati yedu inoda kuchinja mutemo yevashandi, vashandi vemuzimbabwe vari kudzimirwa zvisingaiti. Asi mamwe mapato akafanana naMDCT vanotofunga kuti zvakanaka izvo kukwatana naBikos naya vanofunga zvakanaka. Unobatana nemapato akadaro seiko?
Asi kama madhuku vanoti mavhoti amuri kuwana apa mashoma zvikuru zvekuti vari kuti hapana kwamungasvika.
Aya mavhoti atiri kuona ndeye by election and mavhoti atakataura kuti tiri kuda kuti vanhu vatizvi vanhu vakatiwanda even pautaura neni panapa kune vanoshandiswa kuti vana madhuku vane pati ipi NC haisati yazikanwa sepati. Saka mavhoti ari kuuya ari kuenderana nekuti hatisati tanyatsozikanwa hatikazwi mamidia. Patotaura chete sekutaura kwatiita newewo kukashoma serezi mimi chete ndivi vanhu vanotombokavha NCA vati ukaverenga Herald ukaverenga Tuesday ukaverenga chii ukaenda hapana paunotaurwa zveNCA.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri webato rinopikisa reNCA muzvinafundo Lovemore Maduku vari parunare muHarare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Somalia iri mudambudziko repekugara idzva sezvo vanhu vari kutiza kusanaya kwemvura pamwe nehondo zvikuru mudunhu rekuchamhembe kwenyika iyi. Gerard Waite vanhu vemukuru wechikwata cheInternational Organization for Migration muSomalia vaudza VOA kuti vanhu vangangoda kusvika mazana masere ezviuru vatiza misha yavo nekuda kwenzara mumwedzi minomwe yapfuura. Vanhu gumi nevanomwe vave kuzivikanwa kuti vakafa mutsaona yekudhirika kwechivakwa chemuturikidzanwa yakawanda chakaitika nemusi wechipiri muMumbai kuIndia. Zvikwata zviri kutsvaga nekununura vanhu zvavana mimwe mitumbi muchivakwa chakaparara ichi mukutsvagwa kuri kuitwa vanhu vakapona mutsaona iyi usiku wose. Sangano rinozviti This Constitution, My Constitution rinoti harisi kufara nezvinoitwa nezanupf iyo inonzi iri kumanikidza vana vechikoro kusiya zvidzidzo zvavo kuti vapinde mumisangano yebato iri. Taurai Shava anotipanyaya inotevera.
Sangano iri rinoti kumanikidza vana vechikoro uku kunoita kuti vanasikana kunyanya vatarisana nenjodzi yekubatwa chibharo. Rinotiwo gurukota redzidzo yepasi vaLazarus Dokora vanofanirwa kuisa mitemo yakajeka inorambidza maitiro akadai. Mukuru wesangano iri muzvare Abigail Mpambi vanoti sangano ravo raendesa magwaro enyunyuto kumahofisi ebazi redzidzo munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika.
Tachinguva takatarisa vana vechikoro vazhinji vedu vatinenge tafunga kuti vaenda kuchikoro vatinoona vava kumaralis tinoona kuri kusabatwa zvakanaka kwavana ikoko. Zvinhu zvakadaro zvinofanira kumira yatingati neimmediate effect nokuti vana vakadaro vane kodzero dzavo ende havanenge vazhinji vavo vakadaro havana kutombosvika zera rokugona kuti ati ndinoda political party handidii zvinhu vaichi. Saka zvinhu zvinototishungurudza zvikuru.
Muzvare Mupambi vanoti pane kuti bazi redzidzo rikoshese kuchinja zvidzidzo zvevana sezvarakaita munguva pfupi yapfuura ringadai richikoshesa zvikuru nyaya yekuona kuti kodzero dzevana vechikoro dzachengetedzwa. Vati kumanikidzwa kuenda kumisangano iyi hakutyori kodzero dzavo chete asi kuti kunosiya vanasikana vari panjodzi yekushungurudzwa kana kubatwa chibharo.
Marali iwaya mazhinji anopera usiku tine vana vasikana tinoona kuti pane njodzi huru yokuti vanokwanisa kana kubatwa zvibaro muprocesi idzedzidzi dzinenge dzichiitika. Tozodzoka todzokora toti kativo vachimbotsvake iko kumarali tsika yakadai inofanira kumira.
Murongi wemabasa musangano reThis Constitution Our Constitution mudunhu reMatabeleland South vaLangton Mpofu vanotsinirawo kuti bumbiro remutemo yenyika rinoburitsa pachena kodzero dzevana vachitiwo zvakakosha kuti bazi rezvedzidzo rive pamberi mukuchengetedza kodzero idzi.
Constitution yedu yenyika inotaura pachena kuti vana ngavave pa environment inobvumira yavanova safe. Ko usefu wacho huri kupi pamarali? Usefu wacho vanohwana kupi? Ndiana anenge achiva monitor vana ikoko kwavanenge vari kuma stadium? Ndiana anotarisa kuti vana havarasike kana tavapinde munjodzi? Izvo tiri kuti kwete, vana ngavakure vari mugora rakanaka, kwete kuti vane vakure vachikurisa sekuti masoja. Ayo havazi masoja, vana vedu havana vechikoro.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvedzidzo kana kubato rezano PF pamusoro penyaya iyi. Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vanoti bato ravo rinoshorawo zvikuru kumanikidzwa kwevana vechikoro kuenda kumisangano yezvematongerwo enyika, vachiti bato rezano PF rinozikanwa nekushungurudzawo vasingaritsigiri, vachitiwo vechidiki hapana zvavangadzidza pamaitiro akadai. Vamaposa vanoti pane mutemo unotaura pachena kuti kana vemapato ezvematongerwo enyika vachiita misangano yavo, havafanirwe kumanikidza vanhu kuenda kumisangano iyi. Nguva dzose panoitwa misangano yezanu PF munzvimbo dzakasiyana siyana, vamwe vanhu vanogara vachinyunyuta pamusoro pekumanikidzwa kuenda kumisangano iyi. Asi vebato rezanu PF vanogara vachiti vanhu vanouya kumisangano yavo nekuda kwavo pasina anomanikidzwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Muchikamu chechirongwa chedu apo tinotarisa upenyu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nasi tine hurukuro yakaitwa naPraxidis Jeremiah weStudio 7 naReverend Eva Mudambanuki vekereke yeUnited Methodist pamusoro pemasangano akasiyana-siyana echiKristu emadzimai emuZimbabwe. Hurukuro iyi yakaitwa kuNashville kuTennessee kumusangano mukuru wemadzimai kuZimbabwe weWomen of Dominion International.
Musangano wegore rino wanga wakapfuma zvikuru. Wakasiyanei, wakasiyana pakuti tinofamba kubva pane chimwe chinano tichienda pane chimwe chinano. Gore rakapera takanga tine imwe theme. This year tine theme ya Surely in goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. Chendadzidza pakuitwa in power kwaitwa madzimai nemutauri wedu Mai Utaunashe kubvire kusimbisa simba riri mune munhukadzi. Vanhukadzi wawe vanozvimiririra nekuone kukosha kwakaita munhukadzi zvichitorwa kubve muBhaibheri. Tichitenda zvakare nemarudzidziso anga aripo evana nemaages ese akasiyana-siyana. Saka wanga uri musangano wanga uri all around waibata vanhu wese.
Mungati mudzimai asina kuuya kumusangano uyu akarasikirwa zvakadii?
Wakaruzirira zvikuru, itori kurudzire kuti muna 2018 madzimai vanofanira kurudzirwa kuuya nevana nevakomana kubata basa guru rekutore dominion mukati mwenyika ino yatiri kugara, iyo Mwari akatipa.
Zvakakosha zvakadii kuti munhukadzi ange achisanganirana nevamwe mumasangano akadai?
Zvakakosha nekuti munhukadzi anopfuura nemwaka wanda munorwadza semufananidzo kuti munhukadzi anofirwa, munhukadzi anokwanisa kusiiwa nemurume, munhukadzi ane basa guru rekuchengete vana. Saka paanouya kumusangano weWomen of Dominion anouya echipihwe simba kana kuti kuitwa empowered kuti arambe akashinga nekuone izvo Mwari, zvikomborero izvo Mwari akaisa maari kuti aramba achishandira Mwari nekushandire mhuri nekurarama upenyu hwekukudza Mwari nguva dzose.
Mumwewo ndiye angati, ndinoenderei zvangu kumisangano yakadai, inopedza mari, ndinongotarisawo paTV kana kuteerera paredhiyo.
Chikuru kubuda mumba, munhu akabude mumba make achienda kune vamwe, pakati pevamwe zvousina unodzidzawo kune umwe. Saka mune munhukadzi wose mune zvipo zvakaiswa, izvo tinodzidza kana kutora kubve kune umwe nekune umwe. Papari kutaura muparidzi wedu kana guest speaker wedu Mai Utaunashe, tatodzidze zvakawanda kuti nyaya yemotherhood inorewei kungopa semufananidzo. Saka munoona manje kuti mudzimai anofanira kuti awe VW, a virtuous woman or wisdom woman or wise woman. Saka izvozvo zvakakosha, asi kana uri kumba kwako kana uri paTV, of course you can pick one or two things or we can learn, but it's always important to be out kudzidzwa kune vamwe vanhu.
Avo vanga vari Reverend Eva Mudambanuki vekereke yeUnited Methodist vachitaura naPraxedes Jeremiah weStudio 7 vari kuNashville, Tennessee. Nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu inonzi yange nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu dzinonzi dzange dzakawandisa gore rapera zvichienzaniswa nemamwe makore apfuura. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakabuda mugwaro rakaburitswa mwedzi uno nemukuru mubazi rinoona nezvekunze kwenyika muBritain, iro rakazivisa kuti kutyorwa kwekodzero zvikuru sei nemapurisa nemasoja mugore ra2016 kwainge kwakawandisa. Gwaro iri rinonzi Human Rights and Democracy, the 2016 Foreign and Commonwealth Office Report, rinoti nyaya dzakawanda dzinosanganisira kuputswa kwedzimba dzevanhu, kurohwa nemapurisa, kupomerwa mhosva dzine chekuita nezvematongerwo enyika, kumbunyikidzwa kwekodzero dzekusangana nevamwe, kusungwa pasina mhosva pamwe nekuratidzira. Izvi zvinotsigirwa nasachigaro weZimbabwe Human Rights Commission kana kuti ZHRC vaElasto Mugwadi vanoti havashamiswe neuwandu hwemhosva dzakaitika gore rapera. VaMugwadi vanoti vakatambirawo nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzakawandisa dzinosvika 656. VaMugwadi vanoti hazvirevi kuti pakaita uwandu hwemhosva dzekutyorwa kwekodzero, asi kuti vanhu vave kuziya kodzero dzavo pamwe nekwekuenda kana kodzero dzavo dzatyorwa kuburikidza nedzidziso iri kuitwa nekomisheni yavo.
Maripotsi ari kuwanda nekuda kwekuti vanhu vazhinji vaakuziva kuti kune komishen inoona nezvekodzero dzavo. Izvi zviri kuitika nekuda kwekuti komishen iri kuita roll out kana kuti iri kuenda kunzvimbo dzakasiyana siyana, ichinoita atinoti maroad shows, maoutreaches aya ainenge ichiunganidza vanhu ichivadzidzisa nezvekodzero dzavo.
VaMugwadi vanokurudzira vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika kuti vayambire nhengo dzavo kuti dzisaite mhirizhonga mukutsvaka rutsigiro rwesarudzo dzegore rinouya kuti uwandu hudzikire. Sachigaro weZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP uye zvevari mukuru weZim Rights vaOK Machisa vanoti vanobvumirana nechinhano chepasi chakaiswa Zimbabwe panyaya yekutyorwa kwekodzero.
Regai ndikutaurire kuti history haifi yakapfunzwa nenyaya yekuti tazomboita karunyararo. Tikadzokera sure uko kunana 1983-84-85 tinowanikwa kune chinhu chainzi kukura umu. Tikafamba-famba pamberi apo tikaenda kunana 2008, tinowana kune hondo dzakaitika muZimbabwe zvinokodzera kuti Zimbabwe ipinde imomo.
VaMachisa vanoti vave kutyira kuti mhirizhonga ichakwira zvakanyanya gore rino nekuda kwesarudzo dzegore rinouya. Izvi zvinotsigirwa navaWilly Nyambe vanogara mumusha weruzhinji wechitambo muchinoi. VaNyambe vakambopazirwa imba yavo gore rapera vanoti mapurisa hapana chavakaita kuti vabate vanhu vakatema imba yavo, nokudaro vanoona mhirizhonga yakawanda kutanga gore rino. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na8pm nasi tiri kutarisa matanho ari kutorwa nemapato ari kukurudzira vari kunze kwenyika kuti vavhote musarudzo dzegore rinouya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Varume vatatu vari kupomerwa mhosva yekuuraya mupurisa mwedzi wapera vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare repamusoro. Nyanzvi dzemitemo dzotaura zvinoreva kuvandudzwa kwekutanga kwebumbiro remitemo nebato reZANU-PF richishandisa uwandu hwaro mudare reHouse of Assembly. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya mina Praxidis Jeremiah PJ munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lesithathu mhla ka 26 Ntulikazi 2017 ngupraxedis Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje,
indaba akade befuna ukumatsha kade belandela umthetho njalo baphiwa imvumo yi-constitution i-right yabo yokuthi bazimatshele peacefully. So angiboni nje kule risk yokuthi amapolisa engabayalisa, but njalo alimangali ngakho ngoba vele sijust yawazi amapolisa lapha Zimbabwe.
Abenhlanganiso yezilwela amalungelo oluntu eHarare bazondiswa ngamapolisa avimbe ukutshengisela kwabakhubazekileyo.
Namhlanje ilanga elibuhlungu kakhulu kwabantwana baseZimbabwe lapha izane isiqalile ngokungalandeli imithetho yelizwe sebegandele isisekelo sombuso esavunywa ngoZulu ukuthi yiso sisasebenza kuleli lizwe.
Ibandla leZANU-PF lenelisa ukusebenzisa ubuningi bamalunga alo edale lephalamende ukuvotela umthetho ukuguqula ingxenye yesisekelo sombuso u-Amendment 1B. Kwezemidlalo, silethulela impumela yemidlalo edlalwe lamhlanje ekuqaleni kwehlandla lesibili lemidlalo yesigabeni saphezulu seCastle Lager Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abenhlanganiso ezehlukeneyo ezilwela amalungelo oluntu eHarare bazonde bagane unwabu ngenxa yenyathelo elithethwe ngamapolisa lokuvimba abakhubazekileyo ukutshengisela ngokufola belubhekise edale lephalamende ukuya kwethula incwadi yezikhalazo zabo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kutshengisela bekumele kwenziwe namhlanje kukhokhelwa ngabenhlanganiso yeZimbabwe People and Parents for Children with Disability. Omunye wabasole amapolisa uMnumzana Zisunko Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukugcwaliseka kweziqondiso ezabekwa yinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kwezokuthuthukiswa kwabantu, ama-Sustainable Development Goals, SDGs, eye Growth Age Development Program, GDP.
Thina njenge-GDP sithi kuqakathekile kakhulu ukuthi uhulumente wethu likhangele kuhlelo zokuthuthukisa abantu abagogekileyo njalo nokuthi ilizwi labo lizwakale ephalamenti yethu yeZimbabwe. Lokho okuyikho okufunwa luhlelo lwama-Sustainable Development Goals, ama-SDGs, ngoba singachiya abantu abagogekileyo kumbe sikhangelele laba bantu phansi, lokho kuyinto ebuyisela emuva ukuthuthuka kwethu njengelizwe leZimbabwe.
Kwasekelwa nguMnumzana Charles Nyoni owe-Occupy Africa Unity Square, othi okwenziwe ngamapolisa eHarare yikwephula amalungelo oluntu akusisekelo selizwe.
Laba akade befuna ukumatsha kade belandela umthetho njalo baphiwa imvumo yi-constitution i-right yabo yokuthi bazimatshele peacefully. So angiboni nje kule reason yokuthi amapolisa engabayalisa, but njalo angimangali ngakho ngoba vele sijust yawazi amapolisa lapha Zimbabwe ukuthi abusa nje vele ekhokhelwa ngoRobert Mugabe neZANU-PF bayenza intando yabo ngama-rights akaZulu walapha elizweni.
UMnumzana Hilary Mlambo ngomunye wabakhubazekileyo obekukhangelele lokhu kufola obekufunwa nguye labanye bakhe, ethi kuya kwethula incwadi yezikhalazo nje edale lephalamende kanye lemahofisini kahulumende awe Compensation House.
Asikwazi ukuthi bayalelani, but sibona ngani ukuthi kule politics barati basenza basitshela ukuthi siyatshayiwa yini, sitshayelwani. Thina siba ku-politics sikhona ukuthi sibe siyazilwela ukuthi siyaziwe singaphangeli ngaphansi kuphela. sifuna i-government isimelele isiyenzele konoko esikufunayo njengabantu siyafana labo bantu.
Okunye okukhathaza abakhubazekileyo njengaye umlambo ethi ludaba lokubandlululwa kwabo.
Nxa besiyalisa siyakhalela ngaphi thina abantu abagqibileyo. Lathi sifuna umsebenzi, sifuna ukuzenzela izinto zethu, asifuni i-discrimination. Hayi, ayisikho lokho esikufunayo. Bayasibambela njengoba kuthi yibo aba-ebobotet yini na. Hayi, asikufuni lokho.
Ngenxa yokuphuza kokuthola umbiko kwaliswa kwalokhu kufola ngamapholisa, bese bekhona abaze ukuzaphatheka kikho abanye bevelele esigabeni seMashingo. Amapholisa abikwa ethusele abekade befuna ukutshengisela laba ukuba bengaqhubeki ngalokhu kutshengisela ngoba bengalandelanga umthetho. Bekumiswe imota ezimbili ezisetshenziswa ukuthela uZulu amanzi ababayo kanye lebikade igcwele amapholisa angafika phose yamachumi amahlanu bucwadlana ledale lephalamende. Kuthe emahofisini kahulumende ogatsha lwezisebenzi awe Compensation House obekungenye yendawo lapho bekumele base khona enye yalezincwadi zezikhalazo bekunyakazela amapholisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ibandla lezanu-PF izolo lenelise ukusebenzisa uboningi bamalunga alo edalela ephalamende ukuvotela umthetho wokuguqula ingxenye yesisekelo sombuso. Ingxenye le i-Amendment Bill No. 1 iza kupha amandla umongameli Robert Mugabe ukuba akhethe umkhokheli wabahluleli kunye lomsekeli wakhe. Bekufunakala amavoti afika phose amakhulu amabili 180 khona kula malunga amakhulu amabili lamashumi ayisikhombisa 270. Kula malunga ibandla le-MDCT amashumi amane lanye 41 avotileyo ukuthi umthetho lo ungapasi kodwa kwehlule. Bekulokudonselana idale lapho amalunga ibandla le-MDCT ezama ukuthi lo mthetho ungapasi. Omunye umsekeli kamongameli webandla le-MDCT uMnumzana Nelson Jemisa uzame ukuthi kuvotwe ensida ngoba amanye amalunga abesesaba ukungavotelile umthetho esazakala kodwa usomlomo edalela ephalamende uMnumzana Jacob Mtenda wala. UChris Gande weStudio 7 wenelise ukuxoxa lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo othi okwenzakeleyo utshengisa sobala ukubana ibandla leZANU-PF alifuni ukulandela izifiso zikaZulu owapha impono yakhe esithi kafuni linguquko.
Namhlanje ilanga elibuhlungu kakhulu kwabantwana baseZimbabwe lapha izani isiqalile ngokungalandeli imithetho yelizwe. Sebegambele isisekelo sombuso esavunywa nguZulu ukuthi yiso siyasebenza kuleli lizwe. Izani ithe sibona ukuthi abakufunayo kakwenzakali, sebehambe bayagambela silalo thina njengebandla le-MDC. Abameli bephalamende balutshwane kakhulu ukuthi sanelise ukunqoba izane nxa sokufika isikhathi sokuthi siyevota sivotela leyo-amendment.
Bakhona abanye abathi ngabe kungaxotshwanga amalunga edalela ephalamende abahamba ukutenda ibidi, lithini linalo?
Asibe qiniso lela ncwadi bekhona ngona abangu-2016 izane bizasidla ngoba yibo abale majority. Ukuba khona laba abakatenda ibidi abaxotshwayo lanxa sengikade bekhona inombolo yethu kayifiki ukuthi sinqobe izane, kumele uZulu kandaba azi ukuthi izane ivele yena isile majority ephalamende lesikhathi singena labantu bakatenda ibithi yayivele ile majority. So kakutshintsha ngalokho.
Manje sekuzenziwani kathesi?
Kathesi ukuthi njengabantwana baseZimbabwe kumele sikhankase sibone ukuthi ngo-2018 izane sizayikhipha, ngoba singehlule kuyenza njalo kumele siyekwazi ukuthi sesiya kufa sonke sula indlala.
Kuhamba njani ukuthi umthetho lo ugcina ubhasiswa uyena uZulu wapha imbono engani kafuni ukuthi isigamba lesi sifakwe?
UZulu wacaca ukuthi sekele sombutso lapho kwabhoda khona ama province wonke esikhankasa uZulu wathi nxa sekufika isikhathi ukuthi sisekele sombuso sase Zimbabwe nxa sesimele sikanjelwe kumele kuhanje kuZulu kwenziwe i-referendum uZulu akhombise ukuthi sifuna ukuthi bafuna ukuthi kugambele mbeka bafuni kodwa izani angithi nontando kayithikiswa bakubone ukuqakathekile ukuthi benze umathanda ngoba bavele bangabantu abangahloniphi imithetho yakuleli lizwe.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTCT lapho ke ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso ekhokhela umkhankaso wokulondolozwa kwesisekelo sombuso owe hashtag This Constitution, Our Constitution campaign yethesa umphathintambo wezemfundo umnumzana Lazarus Lokora umlando wokuvumela ibandla elibusayo ukuthwala abafundi ibasa emihlanganweni yezombusazwe bechaza lesi senzo njengento elihlazo. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba.
Abazali bakhala ngokuthwalwa kwabafundi besiwa emihlanganweni yezombusazwe bethi kuchiya abantwana ikakhulu abangamantombazana bephakathi kokungena ekuhlukumezweni. Umqondisi we-hashtag This Constitution, Our Constitution kobulawayo, unkosikazi Abigail Nyampambi, uthe umphathintambo wezemfundo ngehlukane lomkhuba wokuvumela ibandla elibusayo ukubamba ngamandla abafundi ukuya emihlanganweni yezombusazwe.
Abantwana ngabantwana balamalungelo abo. Babilonga community, uminister is a custodian in terms of education. Uba ngako sithi kuminister, sicela ukuthi ahloniphe iconstitution yesizwe, ahloniphe amalungelo abantwana, ahloniphe nje ilizwe lonke jikelele.
Umongameli webandla le-MRP, umnumzana Mqondisi Moyo, uthe kulinyathelo elihle okwenziwe ngabomkhankaso we-hashtag This Constitution, Our Constitution.
Izanu PF libandla lezigangi lezikliwi abalandaba lekusasa labantwana yikuthola ukuthi bathatha abantwana ngobuningi babo bebasa kuma rally zabo.
Isikhulumi sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa laye uvumelane lomoyo ethi ibandla elibusayo lephula amalungelo abafundi kanye labazali.
Lokukatazeka kodwa umfundisi obane etholwa ngabantwana from umgabe simzwile ekhuluma ngodlame elubhane vele izano ifundisa abantwana ugebenga lodlame bazazidalela uhlupho luzazihlupha kusasa.
Isakhamuzi seGwanda umnumzana Langton Mpofu uthe uyabahlukuluza ukuthwalwa kwabantwana besiwa emihlanganweni yezombusazwe ngomumo okhona elizweni kudala amathuba okuthi abantwana abangamankazana bahlukunyezwe.
Ukuvikeleka kwabantwana yinto kakhulu emqoka ikakhulu nxa sikhangele abantwana abangamankazana. Abantwana abangamankazana bangabanjwa bangadlengulwa kuyona leyana indawo ngubani ozabona ngubani ozabavikela njalo bafundiswane abantwana bethu yikwini abaye bekubona abantwana abethu ngasoma politicians abakafiki esigabeni sokuba bezikhethele.
Umsekeli kamongameli we-PDP umnumzana kucacaphulu laye usolele lihlazo
into le yokuthi abantwana bagqokiswa ama-uniform bayatshona betshaya izilogani zama-political party yinto embi kakhulu ephula amalungelo abantwana. Abantwana kumele bafocus baconcentrate ekufundeni.
IZimbabwe ilungiselela ukuqhuba ukhetho ngomnyaka ozayo njalo imihlangano yezombusazwe iyazakala ukuba izakwanda. Kodwa umongameli Robert Mugabe useqalile ukwenza imihlangano labasakhulayo kodwa kumihlangano aseyenzile abafundi babanjwa ngamandla ukuya kiyo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumakhakhasi awe 909 AM lawe shortwave 4930-6065 lawe 15460 kHz ku-shortwave. Live Talk lamhlanje uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum sixoxa ngokuvinjwa kwabahlala kwamanye amazwe ukuvota.
kukhetho oluzayo lomnyaka ka-2018. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318. Ukuze silithinte icingweni lingene lani uhlelo. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha A Voice of America ese Washington DC. Esigabeni sethu esilandelayo wothi singakangeni khona sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abakumsebenzi wokucitsha umlilo kwele France babikwa sebeqinisa imizamo yabo yokucitsha umlilo osuqhamuke endawana yonke emagweswini alelo lizwe ngalesi sikhathi sokutshisa. Lomlilo ubikwa usudale umonakalo omkhulu, abantu besala besengasela mizi isingumlotha konke lempahla yabo, ikakhulu emhlubulweni kweRiviera emagweswini aphakathi kwamadolobha aweMarseille leNice. Uthike amabandla aphikisayo kweleVenezuela asungule ukutshengisela kwawo ngokungayi emsebenzini okwensuku ezimbili ngenhloso yokuvubamba ngamandla umongameli Nicolas Maduro ukuba amise ukuvotela ukudinga ukuguqula isekelo sombuso ngesonto. Uhlelo olukhangela impilo yabeZimbabwe yasebehlala emazweni. Lamhlanje sibe lethuba lokuxoxa lonkosazana Sam Tenson Sibanda, umongikazi osehlala lokusebenzela kweLebhilithane. Yena ke ulohlelo aluqhubayo lokuncedisa ukuthuthukisa isibhedlela azalelwa kiso eSempilo Hospital sakoBulawayo. Ngalimpela viki elandelayo, uMasibanda lohlelo alukhokhelayo olwempilo Life Project balomcimbi wokubuthanisa imali owempilo maternity fundraising gala ngomgqibelo mhla ka 29 Ntulikazi eNorthampton kweLebhilithane oqala ngo 6:30 ntambama.
Igama lami nguSamkeliso Tenson, ngibuya koBulawayo, hlala eEngland ngise-UK at the moment, kodwa mina ngisiswa koBulawayo nje.
Lilo hlelo olalo olukhokhelayo wena?
Lilo hlelo engilenzayo elokunceda ekhaya, njengoba ngithile ukuthi ngifisa ukuba mina ngumntwana owazalelwe empilo. So ngenceda esibhedlela sempilo ngeproject esithi Life Project, isusho ukuthi impilo project. So sinceda empilo maternity, yikho lapho esithi Life Project sikhona.
Lenzani sibisibili empilo?
Empilo, empilo mina ngokusebenza kwami midwife, ngimongikazi njalo. So ekuhambeni lapha lokuthi umuntu nje ulokhu ufunda isiqeqesho siya phambili, ngagcina sengingimidwife. And empilo ngihamba nje ngisiyavolontiya ama-services ami ekuncediseni omama abakhuleleyo nabantwana abavezele kuthiwe. Awupheleli lapho umsebenzi esiwenzayo, ngoba ngathi lokhu yi-clinical side yezinto. Okunye esikwenzayo yikuklina isibhedlela sethu. Njengomuntu proud ngokuba ngowakoBulawayo, lokuba nje umntwana wasempilo wazalelwe empilo, siyaklina isibhedlela, sikline siqede sisipende. So akade sigqasa umsebenzi wokupenda i-maternity, yiyo kade sisayipende nge-5 years lokhu sisebenze ukwenza lokhu. So isikhulu isibhedlela sami, so silokhu senza kancane kancane. So yikho esikwenzayo empilo.
Ukwenza lokhu usebenzisa imali evela ngayo?
Ekuqaleni komsebenzi wami lo, ngaqala ngingumuntu ofuna ukunika back to the community what I got from the community. Ngoba ngizalele empilo, into enkulu kimi ikunika, yikho engiqakathekisileyo, yikho engaqakathekisayo from the start. Esikhathini esiningi imali iphuma esikhwameni sami, ngihambe ngithenge khonokho engikwanifuna ukuyithenga ngisaqalisa. Kodwa ngabona ukuthi iy'ndlela zakhona zilokhu zisiba ziningi, so ngaqalisa nje ngisenza lokuthiwa ngama-cake sales, ukuthengisa amakhekhe ezibhedlela zalapha e-England zizongamaphawunda nyani okulutshwane, sijinte sihambe ekhaya sike senze lowo msebenzi. And sisakhula sinjalo kathi sesenza amadina kulethi sile minyaka ethile silokhu sisenza amadina kanye ngomnyaka, sipheke sithenge thina ukudla wakhona sikupheke sibize abantu babuye sidle ndawonye, sikhontribute imali esiyikhontributha sithengeke ipenda lama-gloves lakho konke okunidakala emsebenzini wethu esiwenzayo. sihambe ngesincwadi sempilo.
Selikwenze lokhu okweminyaka emingaki?
Lo ngumnyaka we-6 esiwuphetheyo. Ngiqale ngiyedwa asikuseza ko ngihamba nje ngisambe ngiqualifye lami lapha e-Englandi njengomidwife. So wesibili ngabuyela senginabekela wababona umsebenzi engiwenzayo bawuthakazelela bajoyina-ke sasesiqala nje ukuthi sithaya izimali sezithaya sithenge thina amatikiti ethu okugadi indiza sihambe ebulawayo siyabasifike khona. Uyabe usiyabona la abazali usiyabona isihlobo kodwa kuthathena la malanga amabili amathathu uyevakatheni mpilo kubona okwenzakalayo. Yikho ngivela khona iphashini yakhona ukuthi ubone ukuthi okay usizo esingalunika lapha yiluphi, usizo olufunakalayo yiluphi. Saqala nje ukunika njalo ngaleyo ndlela.
Lo msebenzi mkhulu, ngizwe kuthiwa lilo mcimbicimbi wokubuthanisa imali ngali mpelasonto khona ngapho ngaseNgilandi.
Yes, this Saturday mhlaka 29 e-church lapho engisonta khona siyenze esithi igala sokuthi abantu nje bebuye bezigqokele kahle. Sizohlangana sonke sizame ukuthi sithama sento ukuthi ngasela sesihamba-ke kwi-next trips la imali yokuthi sitenge ipenda, sila imali yokuthi sithenga ama-gloves, sila imali yokuthi umsebenzi wethu usu-attract-a abanye abangasibo beZimbabwe ngoba inkonzo esingena khona ingena abantu abatsheneyo nje abavela kuyonke indawo ye-Africa la bantu abavela khona apha e-England. So sibabaningi sikhuluma ulimi olufanayo ukuthi okay sifuna ukuthi sisize, siza ngalokhu mina ngizasiza ngalokhu, kumbe mina ngizathenga ibhokisi lamagrafu, kumbe mina ngizathenga ipenda, kumbe mina ngizathenga sisiya khona khona ukuthi sisiphele ndawonye.
Kungenwa ngemali yini kumbe njalo kuvulekile yini ukuthi umuntu wonke ongasowe inkonzo yangini abuye?
Sikuvulekile ukuthi wonke umuntu ongafuni ukubuya abuye. Esikwenzayo ukuthi sithi abantu bathenga amatikiti, esikwenzelayo ukuthi emalini yokuthenga amatikiti lenakho lapho siza khona imali yokuthi senikezelele emalini zokudla lokuthi sithole imali yamadrinki khona phantu abathi nxabebile phela umuntu nxa evakathele ekhaya kuyamele afikani. So siyaba silamadrinki, silokudla, silakho yinto okwenzakalayo, silaba abantu abagidayo abatshengisa i-arti yakithi e-Africa ukuthi nje abantu bathole a-nice evening. It's a nice evening out.
Imalini ukuthenga itikiti?
Itikiti sayenza £20, itikiti eliyi-1. So amatikiti siyathengisela umuntu wonke ozabuya £20. I-£20 yana izakhava ukudla aza kudla lapho ngoba siyaba sile-3 course meal like i-dessert, ne-starter, ne-main meal, ne-drink. So khona yona le $20 khonapho kuyona le $20 zangcebeni kutshwane ukuthi ihambe iyenzani iyesithengela-ke amapenda. Le eyinye ezakhava ukudla le ndawo lapho esenzela khona nje lokuthi sibe le-good night sisonke iyabe ikhave lokho. Kodwa esalayo yakhona siyathenga amapenda siwahambise empilo, sithenga ama-gloves kumbe sithenge okuyigqokwana kwabantwana kumbe sikhona okukufunakala ngaso leso sikhathi, yikho siyakuthola.
Lo-ke lapha sizweke unkosikazi Sam Tenson Sibanda ekhuluma-ke ngohlelo lwakhe olempilo Life Project, lapho-ke abazabuthanisa khona imali yokuthi bayencedisa kuhlelo lwakhe lona lolu olwempilo. Okwamanje-ke ilani sike siye kuntatheli zindaba yethu untungameli Nkomo owe-Studio 7 yena-ke owethekelele ekolitshini lemfundo yaphezulu ele-William and Mary College esesigabeni seVirginia khonapha ngaseMelika ukuyahlangana labasakhulayo ababuye bevela eZimbabwe phansi kohlelo olweyali. Siyakwamukela emsakazweni untungameli.
Yebo, ngiyabonga PJ.
Ungathi kafukamfu ngamafitshane ukuthi vele ngathi uhambo lwenu lolu and njalo libathole benjani abasakhulayo lapha?
Yes, sizileke lamhlanje e-William and Mary College lapha e-Virginia. Silande abasakhulayo njengokutsho kwabo PJ abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Bagqiba-ke izifundo zabo lamhlanje njalo abeZimbabwe bavili kulo zikamayibere olwela amalungelo oluntu lo Godfrey Kurawone ongukansila weMashingo. Bonke behlangana abeMandela Washington Fellowship abasakhulayo laba abasekolishini le-William and Mary behlangana bonke labavela emazweni atshiyeneyo bangamashumi amabili lanhlanu abalaleli bazakhumbula nje ukubana basuke eZimbabwe kumaviki ayisithupha isikhombisa edluleyo bengamachumi ayisithupha 60 abeZimbabwe behlangana bonke abasemakoalition atshiyeneyo khonapha emelika balikhulu abayinkulungwane rather esingathi i-1000 bagqiba ke izifundo zabo lamhlanje lapha ukhulumile uZikamayibere ekhuluma phambi kombuthano ngoba kulokuyifunction bagqiba ke izifundo kungani ngokuyigraduation so bekhuluma ngelakusasa leZimbabwe kubana hayi ngokubona kwakhe abantu kumele babophe isiqine sibele ngoba kulomsebenzi okubana ilizwe lilungiswe kakuhle uGodfrey yena uza kwethula la yamazwi akhe kusikhathana esilandelayo mhlawumbe kumizuzu kumbe kuhola elilodwa elilandelayo yena ke uzaphatha njalo udaba leZimbabwe lapho athi uzakhuluma khona ngokuphatheka kwabasakhulayo kudaba lokhetho lomnyaka ozayo.
Nxa sebegqibe izifundo zabo kanje bavame ukuhlangana lomongameli welizwe umongameli weMelika lo nyaka ke bayahlangana na
kuhlelo lwabo okuhleliweyo esingathi program schedule sabo PJ asibonanga lapho okulomongameli uTrump ukuthi uzahlangana labo okwamanje uTrump ngokwazi kwethu kasoze ahlangane labo ngoba kakhuko akukho kuhlelo lwabantu laba basifika ke khona ngapho eWashington DC bazaqala ukufika kusasa langolwesihlanu langomgqibelo babesiba lemihlangano ke okwamalanga amabili amathathu alandelayo khona ngapho then bebesebesuka ke ngolwesine sebebuyela emakhaya njengokutsho kwakho i-tradition ngeyokuthi bebesinxa beqeda behlangana lo Obama yebo kodwa ke lo nyaka njengoba u-Obama sowasuka esikhundleni sokungu-Trump asikwazi ukubana kuza kwenzakala yini khonoko kodwa kuhlelo labo njengokutsho kwami u-Trump kasozahlangane labo kakho
ye yeah. Hayi mbongele kakhulu Ntungameli
ngiyabonga lami PJ
kulungile lapha ke kwezemidlalo intathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha impumela yemidlalo edlalwe lamhlanje ekuqaleni kwehlandla lesibili lemidlalo yenguqu esigabeni seCasolaga Premier Soccer League.
Imidlalo iqale ngehola lokuqala emini lapho iqembu leChicken inedlale khona leqembu leBantu Rovers enkundleni eluveve njalo umdlalo ufike kumlindo uyacina iqembu leChicken linqobe nye 1 kanya. UDaryl Nyanduru nguyohlohlela iqembu leJikenini kodwa umqeqeshi wabo nozinti baleli qembu uJulius Ndlovu utshele intathela izindaba ukuba banqobe ma-99 ngoba iqembu leBantu Rovers lalo lidlale kuhle kakhulu. Umqeqeshi weqembu leBantu Rovers uMthembu Ndlovu uthi abafana bakhe badlale kuhle kakhulu labo loba bedliwe njalo basuke baphazamiswa ikungabi khona kwabadlali abambalwa abalimeliyo ababalisa imvimbi iFortune Spanda. UShadrack Nyawa kanye loDumisani Ndlovu yena ovinjwe ukudlala inhlanganiso yePSL ngemva kokuba etshengiswe ikhasi elilithanga kathathu. Emdlalweni wesibili obusenkundleni yeluveve oqale ngehola lesithathu iqembu leHowmine libe ngutshikelobhanqa leZPC Kariba kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leWangeli Bhaxabule letsholotsho ngefo kanya eleyada linqobe leHarare City nge-1 kanya eleCapes United leleShabane Mine abe ngutshikelobhanqa 0-0 kuthi eleFC Platinum linqobe leDynamos nge-3-1. Imidlalo yeCastle Laga Premier Soccer League iqhubekela phambili kusasa ngolwesine lapho iqembu leBulawayo City lizadlala khona leHighlanders enkundleni yeBarber Fields. EleBlack Rhinos lizadibana leLenkezi Platinum Stars enkundleni yeMorris Depot kuthi eleTriangle lizemukela eleChapungu enkundleni yeGibo. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwelithumi lesikhombisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu linqotshwe nge-2-1 ngeleBotswana okutsho ukuba liphutshe imidlalo yalo kumncintiswano weCOSAFA oqhutshelwa elizweni leMauritius linqotshwe kuyo yonke imidlalo yalo emithathu njalo lingela ngijolo wodwa umklomelo. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Yesikhathi sethu yiso esingasavumi ukubana siqhubekele phambili lokhu esisonke esenza kwenza ke ikuvalelisa libe lelanga elihle. UPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.